Rimwe remagweta anorwira kodzero mudunhu reMidlands vaBrian Dube vanoti kusungwa-sungwa kwakaitwa vanhu gore rino nemapurisa nemhosva dzaizoraswa nematare zvinoratidza kuti Zimbabwe haisati yoremekedza kodzero. VaDube vatiwo patopera rimwe gore vaitaidza mara vakatsakatika mugore ra2015 vasati vazivikanwa zvakaitika kwavari zvinova zvinosuwisa.
Hapana zvizhinji zvatingagona kuti tingacelebrate kana kupemberera pari zvino. Chikonzero chiri chekuti kodzero dzevana dzisati dzanyatsoremekedzwa zvakanyanya muZimbabwe. Munogona kuti ndingokurangaridzai kuti as we speak izvozvi hatisati taziva kuti taidza mara uripi, and zvichingoreva kuti kodzero dzevana dzisati dzakunyanyoremekedzwa muZimbabwe. So ndingangoti hapana zvizhinji zvingati zvipemberegwe munyika ino. Chero nyaya dzekungosungwa kwevanhu zvisiri pamutemo chero vachizonobuda havo vaakumakotsi, but zvinongotiradza kuti mapurisa nemaCIO emuZimbabwe havanyanyoremekedza kodzero dzevanhu. Saka naizvozvo ndiringoti kusvikira tawana a total change, a complete change yegovernance nedemokrasi munyika muno, hatina chatingati chekupemberera maringe nekodzero dzevanhu munyika ino yeZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo vaSharon Hofisi vaudzawo Studio 7 kuti kune kodzero zhinji dzakatyorwa muna 2017 uye zvinofanirwa kuongororwa. VaHofisi vati kunyange hazvo vanhu vane kodzero yekurarama uye nyaya yemutongo werufu kuvanhurume yakaendeswa kumatare mukati megore rino, vanoti dare repamusoro reConstitutional Court rakarasa nyaya iyi isati yaongororwa.
Kune kodzero zhinji dzatiri kuti dzinofanirwa kunge dzichiongororwa dzakaita sedzokusatongerwa rufu. Kapet tapiwana sechawira nevamwe 13 Zimbabwe yanga isina munhu aidusura musoro yevanhu. Saka ivo vaiti kungogara vachingori kujere vachitakamirira kuti isusu tigozogurwa musoro, apa pasina wacho unogura musoro. Zvinhu zvanga zvichipfutsa dzimwe kodzero dzavo dzakaita sedzekodzero dzekuti uyewo nechiremerera semunhu yatingati human dignity. Asi tinoona kuti dare guriri rakazonyorawo mutongo waro kubudikidza navamutongi vabhunu richitiro pane zvizhinji zvavakanga vasina kuita. Saka nokudaro nyaya iyi yakangobva yaraswa pasati patsanangurwa kana kuti dare risati rapinda mukati kuti zveshuwa rotarisa here kuti vanhu voramba vachigurwa musoro here kana kuti vasiri kugurwa musoro.
VaHofisi vawedzerawo vachiti kudzingwa kwaitwa vatengesi vemumigwagwa mukati megore rose mumadhorobha akasiyana-siyana, kubviswa kwevanhu pamapuraza vaigara pamwe nekuputswa kwedzimba dzevanhu pasina mvumo yematare zvinoratidzawo kutyorwa kwekodzero kwakanyanya.
Kodzero dzakaita sezvekuti munhu ava achizvishandira tinoona vava vaishanda vari mumakanzu mumadhorobha vainetsana nekanzu. Saka izvozvo zvese izvo zvinhu zvoda kunge zvichiongororwa. Kwozotiwo tine kodzero dzakaita sekuti munhu ange achizvishandira inova freedom of occupation netrade. Ndozvatiri kutaura kuti idzi dzese idzi pane vanhu vakanga vachitengesa vamwe vacho nevakanga vachizonzi varohwa. Kwotiwo tine kodzero dzatinoona dzokugara pakati tsvikiti. Tinoona kuti vanhu vaiputsirwawo dzimba vachimitsana zvingava zvemacooperative kana kuti vari kuti havana kurirana nekanzuru kana kuti nevamwe vaimborivo mumapazi ehurumende.
Hurumende yeZimbabwe yakatsemerwa zvirango zveupfumi nedzimwe nyika dzekunze nepamusana pekutyorwa kwekodzero dzeveruzhinji pasi pehurumende yaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Pasi pehurumende yavaMugabe, vemapato anopikisa nevaive vasingabvumirani nemaitiro eZANU-PF vaityorerwa kodzero dzavo. Asiwo magweta aya atanokurudzira kuti hurumende yavaMnangagwa, iyo yakabetserwa nemauto kupinda pachigaro muna Mbudzi, iremekedze kodzero dzeveruzhinji apo Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.